ni nyaya wa muta wa hii mutuna wa nika hili ngi ino kosha kwasu na kuti nyaya za climate change zine nge zunguwe tira kumakura za digitali za kumashure haya talawa na muna 2004 kwenye kune hurricane yukulu iziana ya kato paraza property nezi mpani wa wakati wande wakashaika Katrina shaka hii news daona moto kuna na California kuna na Colorado nengu kuna na Idaho chishirungu hamba shimbo chinja chienda kuita west rather than chishirungu beta shaka urongo wana uwenge uchapatira mangwana hindu chese with uri Republican kata Democrat
asi munoona here uchitsigirwa nevatungamiri vematunhu aya tichiona kuti mamwe matunhu iwayo ane vatungamiri vebato rinopikisa rerepublican
ndirikuona kuti kuenda kwaita president ikoko varoda kutoratidza vanhu vedunhu iroro kuti zviri important vafonere marepresentative avo especially masenators nokuti tinofanira kuti house yakatopasa bill right or infrastructure bill saka kuti richapasa tichiona kuti kunenge kuneka kudonzerana but hopefully at the end of the day vanhu vachashandisa pfungwa chaidzo kuti ha zvinhu hazvizi zvekuti unosapota bato ripi asi kuti beta yachinja and kufambira kuti isusu sevanhu tichinje maitiro
takaonawo vatsigiri vevai vemutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vachiratidzira pakasvika va Biden kuboys kudunhu reIdaho zvinosiya papi zvavari kufambira nekurudziro yavo yekuti vanhu vatambire kushandisa kuri kuita mamiriro ekunze
ini ndinoziva senyika yeamerica ino kuratidzira iriyo nzira yeruzhinji kuti zvoratidze kuti harina kufara nezvakaitika saka tinoona kuti marepublican kana achiratidzira kusafara kwavakaita nekuhwina kwakaita vabiden handinyanyo chinhu hazvo zvakanyanya asi kuexpressa kwevanhu kuti no havana kufara nezvakaitika saka kana takuenda kutaura nenyaya dzeclimate change tinenge tichiona kuti vanhu ivavo kuratidzira kwavanenge vachiita navo vanenge vachieducatewa kuti mutungamiri wenyika haana kuira nezvemajongero enyika asi kuda kubatsira ruzhinji rwese kuti mangwana redu nezitavo rive rakanaka.